Sada kine chikwata chiri munyika pari zvino chiri kutungamirwa nemutevedzeri wemukuru wesangano iri amai Joyce Terera avo vakati vafambira nyaya kugadzirisa kuti Zimbabwe itore usachigaro wesangano iri kubva kuAngola muna Nyamavhuvhu.
And the purpose of this mission is the summit.
Chinangwa chedu ndechekuronga zvemusangano zvesarudzo nezvemusangano wesummit zvinhu zviviri zvakasiyana saka hatitauri zvesarudzo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiriri wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti kunyange chigaro ichi chiri chedzoro zvange zvakanaka kuti nyaya yenyunyuto dzesarudzo munyika itange yagadziriswa.
Kana chikwata chinoita report SADC chaticho sarudzo yacho haina kufamba zvakanaka, izvo ngazvigadziriswe munhu asati apiwa mugaro.
Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromise Mukwananzi vati
takaita zvese zvataigona kuita tikanyorera SADC tikavatsanangudza kuti hazvigonoti vamunanga gavagadzwe kuti vatsve dare iri, ende tanga takatarisira kuti SADC idetsere kuti panzve tarudzo itsva.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambotungamirira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development vaJoy Mabenge vanoti
SADC pachayo seSADC haitirimuke kunge pasina kutenge panzi paitika mvonga mupopoto sezvavakaita muna 2008.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaSidix Muradzikwa vanoti bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakazopedza nguva yakawanda rakabatana pahuro pane kutora matanhe ekuti sarudzo dzidzokororwe.
Zvinonzi pachishona nyamutambirwa neogunyawo tinoona vachamisa vakazotadza kufambira nyaya idzi nepamusaka pekuti vakanga vakurwiswa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vavekezela gumbo vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vati SADC inonyanyokoshesa runyararo pane utongo hwejekerere.
Kuti tihwisise decision yeSADC kumira neZANU-PF inyaya yepeace and security and certainty munyika, because havasi kuda a neighbor inenge isina peace.
Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati vari kufara kuti ravadzoro ravamunangagwa kutungamirira SADC uye vane chivimbo chekuti vachabata basa nemazvo.
Kupinda kuchaunza upfumi hwenjere munyika dzechinji dzeSADC.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern African Liaison Office vati havana chivimbo chekuti vamunangagwa vachabata basa nemazvo.
Madambudziko akatarisana neSADC even now ari beyond Zimbabwe. Zvingori zve 12 months zvichange zvichiri tungamirirwa navamunangagwa. After 12 months kuchauyawo vamwe. Kwakatombouyawo vamwe ari wese. Vamuswati vakatombocheyawo SADC iyoyi. Saka handifungi kuti pane zvinofanira kutarisirwa sereke kuti pane zvazvinoreva kuti Zimbabwe yacheya.
Vaive mutungamiriri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakaitawo sachigaro muna 2014 kusvika 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.